hapana chinowakanyika chinobuda mumusangano uri kukokwa vanhu vekunze kuti huyai mutibatsire kugadzira manifesto, huyai mutibatsire kutsvaga mapolicies anobatsira vana veZimbabwe. Hapana chinobatsira chinova ipapo nekuti tinozva varungu vari kuhaiwa neMDC. Ndo semu varungu vakaudza masanctions muno. Saka hapana chinhu chakanaka chiri progressive chavachaunzi for the first time kuda kutibatsira. Musangano unotongotaridza kuti MDC yapererwa. Ibato risina leadership, ibato rinorely on foreign assistance, ibato risiri kuziva kuti maproblem ari kufesa vana veZimbabwe tinowasolva sei as a party. Saka isu ndozvo tinogara itira kuti bato ringorimo munyika muno rine zvinoziva vana veZimbabwe rine capable leadership izanupf. Saka tichiona mapolicies edu hatina kumbvetenda kuvarungu izvo kuti tibatsire neland reform, tibatsire neindigenization. Tinoziva maproblems ari kunesa vana veZimbabwe ende tinoadressa locally tichishandisa pfungwa dzedu, mathink tank edu neleadership yavamugabe nevision yavo semwana veZimbabwe. Saka aiwa musangano wavo hakuna maturo.
Bato reMDC riri kuti vekunze vari kuuya munyika vanenge vari vanhu vachangovewo kungonoona mafambisirwo anoitwa zvinhu mubato iri, zvimwe chete nevemapato ezvematongerwo enyika ari munyika muZimbabwe vari kuti akasunungukawo kunge achienda kumisangano. Bato renyu ringaonekwawo here richizopindawo musangano?
Tinoenda kumusangano kunodii, hausi musangano unobatsirawo naiZimbabwe, musangano wekutoita vanhu vari kutoplota kuti nyika yeZimbabwe toidestroya sei, maresources emuZimbabwe kana tahwina tinoatora sei, mangoda zvese upfumi hweZimbabwe. So we will not participate mumaforums akadaro. Isusu tinoti vana veZimbabwe vari kumbunyikidzwa neMDC, vari kunyeperwa neMDC nemusangano iwoyo is a very loud example. Saka isungoda kungoti aiwa kana wapera musangano wavo tongoudza vana veZimbabwe zvakadiscussiwako ndezvakane zvakane zvakati, ndazvina kubuda muvana veZimbabwe vari muMDC. Zvakabuda nekubatsirwa kwavanga vaita nevarungu sekugara kwavanoita, kubatsira kwavanoita futi kugadzira zvibhera, kugadzira masanctions nokubatsirwa kwavanoda kuita zvakare pfuura yenyika.
MDC iri kuti zvirongwa zvairi kugadzira izvi zvinhu zvakakundikanwa kuitwa nebato rezano pf makore aranga richitonga riri roga. Munoti
zvii zvaruda kugadzirisa? Zvaruda kugadzirisa munyika muno zvii? MDC haina chii chainogadzira? Yakauya kuunity government ichiti tichagadzira mabasa, ichiti tichakupai foreign direct investment, ichiti tichakupai a decent government, tichaunza vanhu vanoendesa zvido zvenyika kumberi. Asi takaona corruption, takaona hapana kana basa rimwe chete rawakacreata munity government.